United States government.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 5, 2024. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Nezuro vamwe vaive vatungamiri mubato reCitizens Coalition for Change vainge vachisangana nevanhu kuManicaland. Chikwata chavachavangu panewo kunetsana kukuru panyaya yemahofisi ekuBulawayo ainge achishandiswa nevatsigiri vavachamisa nevari kutsigira chikwata chavatsavangu. Ndichakupai zviri kuitika kumakundano eAfrica Nations Cup kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nezuro vamwe vaive vatungamiri mubato reCitizens Coalition for Change kusanganisira vaOstalos Siziva navaAmos Chibaya vainge vachisangana nevanhu kuManicaland. Vaviri ava vakarambidzwa kukwidza mumusarudzo dzemabi elections kuMkoba nekupela ndaba Chabalala mushure mekudzingwa mudare reparamende nevari kuzviti ndivo munyori mukuru webato iri vaSengezo Chavangu. Vave mutungamiri webato reCCC vaNelson Chamisa vakabuda mubato iri vachiti ZANUPF yainge yoshanda nedzimwe nhengo kuda kukanganisa mashandiro ebato iri. Vachamisa havana kujekesa kuti vachatora gwara ripi, asi nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika dzinoti misangano yavave kuita inoratidza kuti vave kuparura rimwe bato itsva. Vanhu vainge vari pamusangano waNezuro vainge vakapfeka hanzu dzeblue.
Tanga tine musangano weruzhinji rweManicaland runotevera. Vachamisa vari responsible nekuorganiza nekuronga movement yedu kuManicaland kuti kurukure nemamiro akaita zvinhu munyika patakamira nepatrugeti.
Pari zvino chii chiri kurongwa maererano nemusangano wenyu, zita rebato nezvimwe zvakadaro, chii chamuri kuronga?
Pane zvino chinhu chatiri kugadzira kuti vanhu vazive patiri, nekuti vanhu vese vamwe vachibvunza kuti vachamisa vakaresigna. Saka tichiexplaina vanhu kuti zvinorevei nekuti tinofamba sei, nekuti vazhinji vanofunga kuti havachamisa vakasiya zvepolitics kana kuti vachamisa vachamiri ruzhinji rwezvinji. Hakwete ba, vachamisa vakasiya bato reCCC nemhaka yekuti bato iro raakukontrolwa rakatorwa neZANUPF tichishandisa vamwe vakanga vari willing kushanda neZANUPF. Saka isu takasiya bato reCCC ende taakutaura nevanhu vazive kwatiri kuenda. Mazuva ari kuuya kumafambira chaita nenguva shomanene iri pauya, tetakuunza vanhu kuti vazive kuti vachamisa vaakuwanikwa kupi uye vanenge vachigona kuvateera vanovateera kupi, nekuti vachamisa vanotigiri. Chechipiri, tanga tichinzwa vanhu kuti vanoti chii, ende isu tafara nekuti ruzhinji revanhu vekuManicaland vataura kuti kuno kuManicaland tiri clear nekuti isu tinoteera vachamiswa kwavanenge vaenda.
Tiri kuona kuti dzimwe nhengo dzeparamende dzeCCC kana kuti dzanga dzakamira navachamisa dzinongwari muparamende asi vamwe vachiresigna. Chii chiri kuitika apa?
VeCCC vane vanovamiririra vachiona mamiriro anoita zvinhu ikoko kuCCC. Isu zvataa kutarisa kubuilda movement of the people iri grounded and driven from the places panogara vanhu vedu. Saka ndosaka muchiona taakufamba nyika yese kuti taure nevanhu nekuti vanzwisise kuti nyaya yeshanduko haisi nyaya yezvigaro. Nyaya yekutsvaka shanduko inyaya yekutsvaka ugaro hweruzhinji rwemunhu wese. Saka isu hatifokasi nekuva kuparliament kana kucouncil, nekuti destiny for the people of Zimbabwe and the democratic struggle ndeyekuti tichinje upenyu hwemunhu wese, kwete kuchinja upenyu hwemunhu one nemhaka yekugara kuparliament kana kuti kugara kucouncil.
Avo vange vari vaive mutevedzeri wemutauriro webato reCCC vaostalo sisiva vange vari parunhare muHarare. Panewo kunetsana kukuru panyaya yemamwe mahofisi ekuBulawayo ainge achishandiswa nevatsigiri vavachamisa nevari kutsigira chikwata chavachavangu. Asi mutungamiri weMDC vaDouglas Monzora vanoti mahofisi aya ndeavo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Maofisi ekuBulawayo, maofisi eMDC akatengwa, magwaro acho aripo tinao. Takatenga maofisis edu ndofunga muna 2011, ndo patakatenga maofisi. Mamwe mapato aya asati afomwa. Zviri kutishamisa kuti vanhu vaviri ava vakurwira maofisi asiri avo. Zvatishamisawo zvakare kuti tangomuka tikaona maofisi, takangomuka tikangoona maofisi edu apendwa neimwe kala, hamene kuti ndiani akadaro. Asi tapa notice yekuti vanhu ava ngavabude pamahofisi pedu. Vakasadaro tiri kuenda kupolisi, nekuti imhosva kupenda imba isiri yako, inonzi defacing a building. So vaita deface our building, they must move away from our building. Tine mamwe maofisi avari kuramba vachingoti kana pavanenge vadira vanouya vachiita misangano yavo. Tine maofisi ari kukwekwe, Gweru, Chinoi pamwe chete neGwanda. Saka hatichada kuti vanhu ivavo vashandise mahofisi edu, nekuti vakutotitorera mahofisi edu. Isu tanga takati hatisi kuda zvekurwisana sema opposition political parties, teiwana wanyamunhu. Asi kana vakuuya kumba kwangu uchitora zvinhu zvekwangu, hazvichabatsire.
Mutungamiri weMDC vaDouglas Monzora vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Blessing abatawo vatavangu.
Chakagara chitaura kuti vanhu kune macriminals around the president, vanhu ava vavinota kuvhota pati. Saka takagona kuti vakataza kuvhota pati iroro. Asi vakazokwanisa kuvhota president, vakacapture president vakamhanya naye, akazobuda asiya musangano. Asi izvezvi vakutodzoka kuti vauye futi badzose president, because vakaona kuti president akaenda hakuna munhu akamutevera. Vavefungidzira kuti maMPs macouncillors achatevera president, but hakuna izvozvo zvakaitika, and hakuna zvinhu zvichaitika izvozvo zvakadaro. Saka vakutodzoka kuti vaudzose president nebackdoor. Saka izvozvo zvichazviramba, because iyoyo organization or iyoyo bato racho remacriminals akagara pasi hachizokwanisa kuti chivavhumire kuti vakunde kuti vaite izvozvo. Asi ticharamba chakamira nemusangano kuti musangano uende mberi. Kuguta rekuBulawayo zvekare vatomhanya kuti vavhote ofisi, ofisi reCCC. Munoziva kuti isusu takabva kuMDC Alliance, maofisi aya akatengwa tiri kuMDC Alliance, tiri kuMDC T ndo akatengwa ikoko, nova ainheritwa neMDC Alliance. Saka chiri kutotaurana navo Monzora kuti nai vadwe hatimbobata nai, tikunde macriminals aya akunota kutivhutira property yevanhu. Saka tinoziva kuti tichaendesa kumadare, because isusu hachizokwanisa kutora mutemo chose kumaoko etu. Tine kodzero rokuti munhu angakanganisa tinoenda kumapurisa kumbe tinoenda kumadare kuti atongwe. Saka ndonyaya chipakati kwayo chitaurirana neleadership, chitaurirana futi nawa Monzora kuti tove ne one voice kuti macriminals avazotoreka pati veiendesa kupi ya blue iri ndiye ya football club here kumbe ya church yachi achizi kuiziva. Saka zvizobvuma kuti macriminals aya avhute office.
Vari kuzviti ndivo munyori mukuru weCitizens Coalition for Change vasengeso chavangu. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Eliot Masocha vanoti hurumende iri kupedzera hoko padehwe retsindi nekuti iri kuda kutanga kuongorora kuti sei zvimwe zvinhu zvekudya zvave kushayikwa muzvitoro. Izvi zvinotevera mashoko egurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi mudare reparamende kuti vainge vaine urongwa hwekuongorora vemabhizimisi kuti zvinhu zvakaita seupfu nezvimwe zvekudya zvaikushayikwa kana kuwanikwa muzvitoro zvidiki asi zvichidhura. Vemabhizimisi vakawanda vakaita seveConfederation of Zimbabwe Industries neZimbabwe National Chamber of Commerce vanoti mitemo yehurumende inongovandudzwa uye kushayikwa kwemari yekunze nemagetsi ndizvo zviri kupa kuti zvimwe zvinhu zvishayikwe muzvitoro. Dhora remunyika riri kuramba richishaya simba zvakanyanya zvopa kuti mitengo yezvinhu idhure. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaMasocha.
Nyaya yehurumende yekuti vachange vachiongorora kushayikwa kwezvimwe zvinhu muZimbabwe zvinova zvinonyanya kushandisa vanhu chaizvo zvakunge zvichishayikwa muzvitoro haina kunge yakatanga nhasi. Tichitarisa isu nhoroondo yeupfumi hweZimbabwe pane nguva dzinenge dzichiita kuti zvinhu zvinge zvichishayikwa muzvitoro. Vanhu pamwe vozotarisira kunotenga kunze asi zvisingabvumidzwi zvekare kutenga kunze nekuda kwemitemo inenge yakaiswa. Chikonzero nemhosva yokuti zvinhu zvinenge zvichikwanisa kushayikwa muzvitoro ndezvokuti ufumi hwenyika yeZimbabwe kunenge kusingafambiswi nenzira yakanaka yokuti iyo mabhizimusi pamwe anenge achishayiwa mari yokunze inenge inzi inotengeswa iya kuauction yokureserve bank. Saka vanozoita mhindupindu dzavanoitavo kuenda pamusikamutema kunotsvaga mari. Pamusikamutema hauzivi kuti unowana marii uchiiwana nemarii zvekare uchiiwana nenguva inenge ichizodiwa nebhizimusi here kuti rikwanise kunge richinoodha zvinhu zvaro zvinenge zvichinoodhwa kana kugadzirisa mimwe mishini yavo yevanonge vachikwanisa kugadzirisa kunze kana kutenga maspare parts kunze. Zvinozoita kuti kuwanikwa kwezvinhu nokufamba kwezvimwe zvinhu muzvitoro umu zvinge zvichinetsa pamabhizimusi.
Professor Masocha, asi hurumende inoti inoda kuzviongorora, munofungei nazvo?
Hurumende kuti itiyo ichazviongorora ngainge ichipa kuti basa iroro richaitwa riini, richipera riini zvekare, yozoitei kana yaona kuti zvinhu zviri kushayikwa nenzira iyoyo. Nokuti chinosunga mpira dzako ndoufumi hweZimbabwe chinoita kuti zvinhu zvishayikwe zvinhu zvakawanda hongu mari yokunze inenge ichishayikwa. Asi kana magetsi achishayikwawo zvekare zvinoita kuti mishini inogadzira zvinhu zvacho izvozvo inge isingashandiwo nokuti inenge ichishanda namagetsi. Kusashanda kwemishini iyoyo kushayikwawo kwezvinhu izvozvo. Saka maonero andinoita ndeyekuti hurumende nyange ichiti hayo inowo kuzviongorora inofanira kunge pari zvino ichiziva kuti chikonzero chii. Zvokuti ndingaikurudzira ini kuti ngaisanyanya kutambisa nguva yayo ichiongorora zvinhu zvatinofunga kuti inofanira kuziva kana kuti zvainofanira kunge ichiziva, itopedza nguva yokuita matano kuti dambudziko iri iripere. Nokuti hapana chitsva, hapana usingazivi kuti nyika haina magetsi. Saka kushayikwa kwamagetsi ikoko kuchatoita kuti zvimwe zvinhu zvishayikwe muzvitoro.
nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa paDeFry University kuOhio muno muAmerica vange vari parunhare kuOhio. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadiko vana tanonoka wande nana vamwe vese vamunoshanda navo. Hai, makubhaiza zve, makutobhaiza kana makutaura kuti hamuchati pestudio 7 makusiini. Hai, papo makutobhaiza, makutokoneiwa. Achimbotangai mafunga mozotaura, sangotaura, tambai mumbofungai kuti modii modii. Hai, studio 7 makusiini zvingaivepoka, todii, toshanda sei tisati tanzwa kuti zvakamera sei. Totonzwa neimwika kuti kunyika kwedu kwakadii, chii chiri kuitika. Saka studio 7 makuseni ngaisapera.
Makadini pa studio 7 maswira maswira nokumuka pisi pisi pamuri yamukomatwa munoka. Tichiti vamutsvangwa last week makataura kudini chazvatova kwenyu kazvi. Vamunasa vakamudzinga president Magona munangapa Magona maningi vadzinga.
Hello, Pastor 7. Kwaimo muzanopiwa makana zvanguva zvitu nazvo. Gava kuti nyika chino yakutungamira kuenda kumakuva here kana kuti pachine chimwe chichazoitika. Kutadii kutarisanawo nevanhu vachiri vatsva vakazvarwa ma1980 vachivambotungamira wenyika kuzi hei atava muna muhuru chaichivirisisiri kunze kwenyika. Hello, Pastor 7. Kwaimo muzanopiwa makana zvanguva zvitu nazvo. Gava kuti nyika chino yakutungamira kuenda kumakuva here kana kuti pachine chimwe chichazoitika. Kutadii kutarisanawo nevanhu vachiri vatsva vakazvarwa ma1980 vachivambotungamira wenyika kuzi hei atava muna muhuru chaichivirisisiri kunze kwenyika.
Masera se vashama vepastudio 7 masera se muri kutaura naDA padebhena. Taura naDA padebhena apa omana udzai vanhu vezanupf vana mutsvangwa vasatambisa mari vachidhiza vanhu kuti vaparadze bato resisi. Kutambisa mari vachidhiza vanhu kuti vatsvaka nachamisa chadza kuvaka nyika. Ngavake nyika ezarai muone nyika yose angova makomba muzvipatara munara mushonga mvura hakuna. Vanongotambisa mari vachidhiza vanhu vachipaura chavangu kuti vagwe nevamwe maopposition party. Tosvikepi kwatavakomana tichidaro kumana udza vanhu vezanu vasagarira njere ngavasevenese njere vete kudzigarira ngavasiyana nekudzingira nekamwe nemu 46 years mwana mudiki kwavari vanyari vakamboita se inyadzi dzangu hama dzechirungu matenda angu kudhiye ipadhebhena samai kuvaudza vaite zvinhu varongei.
Makadii makadii mukoma Jonga mukoma Ivanzi. Tinokutendai nenhau dzamunotipa muno muZimbabwe. Ndo nhepfenyuro yatinoteerera, nhau nhepfenyuro inotiudza chokwadi. Hakuna imwe nhepfenyuro inotitaura chokwadi. VeZANU PF avo vanomunyepa vanenge vachitaura zvokunyepa vanenge vachifunga kuti vanhu vakapusa. Vanhu havana kupusa asi tinenge tichiziva chokwadi. Vanenge vachida kubata vanhu kumeso asi tinenge tichiziva chokwadi. Tinoti rambai makadaro, rambai makadaro. Ana mukoma Jonga, ana Blessing Zulu, ana mukoma Evans Zinga, tichikwanisa vateereri vese vestudio 7 mese pamuri. Ngatingova netariro yekuti Mwari vachapindura pane zvichemo zvedu. Hazviite kumusi mumwe chete asi nerimwe zuva nemumwe musi zvichaita. Patenda hangu.
Mangwanani akanaka pastudio 7 apo makadei mese vashamarari. Tinotenda nenhau dzamunotipa vashamarari. Ishamo yedu iri kurwadziwa navasikala kuchema kwese kwatanga tichiita. Vanhu vaiisawo nemachristmas present kumhuri yavo asi izvozvo votobuda vachitoti hapana chakaitwa nepati. Kuchema kwese kwaiita vanhu, kunamata kwese kwaiita vana mbuya kumamisha uko, kunamata kwese kwaiita vana madzibaba veshanduko, ivo vopedza voti hapana zvakaita nezana. Hazvinei vachopusikala, dai manga maiziva kuti vanhu vaikudai sei, asi zvamataura izvi maita kuti vanhu vaone pamumire. Tinotenda nekutiratidza pamumire. Hamuna kusiyana nachabango imi, hamuna kusiyana naana mukwadi imi taku kuisa kurudzi rimwe chete nevanhu ivavo. Dai manga muri mumwe maibudawo muchitendawo zvizhinji reZimbabwe nekuchema kwaranga richiita nemhaka yenyu, asi motobuda muchitotaura zvamunoda, hazvinei nguva ichakwana.
Pastudio 7 makadii? Pastudio 7 handisi kuziva kuti ichokwadi here yatiri kuona masocial media umwe kuti vasikara vane dzimwe pfungwa dzakasiyana nevamwe. Kana vane dzimwe pfungwa dzakasiyana nevamwe dzingavatitazwawo kutoti vabatane nemukomana, nokuti vakasabatana nemukomana vanenge vatorasika zvisingaiti. Isu munhu watikasirwa navatsvangirai tinomuziva, isu munhu watikasirwa navatsvangirai. Kugara mujereka hakumboshamisiri kana kwokuti munhu ane buda ane dzimwe pfungwa.
Ini zvangu ndinongoti kuna vajobhusikana, musanyengerwa zvinhu zvisina maturo, musanyengerwa nezanupf. Vana munzura vakanyengerwa, nhasi vari kupi? Musanyengerwa zvamanga marwa hondo zvakanaka, zvamanga marwa hondo zvakanaka. Kana kuti vakakubudisai vakakuudzai kuti tiri kubudise, unofanira kunopandukira chamisa, unofanira kunopfumara kubato. Handioni sekuti zvinoitai. Remember kuti vakatokudyisai poizeni vanhu ivavo, vakatovadyisa poizeni vari mujeri. Saka vozonyengereka nazvo zvisina nebasa rese, nokuti utano hwakatoinda. Apa handioni sekuti vari kuda kuteera gwara kwaro vajobhusikana. Vanenge vakurasika, vakurasika nemadirwa avaitwa nevanhu vari mujereka. Vanhu vazhinji vakutoora mwoyo nemainterviews ava vari kuita. Vanhu vazhinji vakutodzokera kumashure. Chero vanhu vakanovagamuchira chaiko chaiko usiku hwavabudiswa huye, vazhinji vadzokera kumashure nenyaya yemainterview avari kuita isina nebasa risi. Nokuti unganyengerwa shuwa kuti hanzi bvuma rako bato taiva ziva riri soja kaisu soja chari chaiko rakazvimiririra rinoda vanhu. But aiya vatanga iva jobhusikana, hazviperi musha. Unozi kuti poizeni yavo ine mazuva mangani vachirarama vari panyika, poizeni yavakadyiswa iyi.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zviri kuitika muAmerica.
Takaona America ichitanga kudzorera kurwiswa kwayakaitwa nemapoka anotsigirwa neIran kubesi remilitary ranga riri kuJordan. Izvi zvinotiratidza kuti zvatakambotaura zviye kuti America iri kuda kuzivisa zvikwata izvi zvinotsigirwa neIran zviri kuita zvechitororo kuti shumba hairohwe nembama. Tinoona mberi kunouya hurumende yavaBiden icharamba ichitsvaga vese vane chekuita nekubhombwa kwakaitwa besi reAmerica riri kuJordan nemamwe mabesi ayo ari muIraq nomuSyria. Icharamba ichitsvaga ichibhomba zvikwata izvozvizvi.
Dr. Guni, nzvimbo dzakabhombwa neAmerica idzi inzvimbo dzakadini?
Mukaona nzvimbo dzakabhombwa neAmerica inzvimbo dzisinai zvikwata izvi chete chete, asi kuti tinoziva kuti kune varairidzi kana kuti instructors Revolutionary Guard kuIran, kureva kuti vari kubhomba zvikwata zvinoraudzira mwero zvisingawirirane nekuva kweAmerica muMiddle East, uye zvisingawirirane nekurwisa kuri kuita Israel vanhu vari muGaza ichiti iri kurwisana neHamas.
America inotsvagei munzvimbo idzodzi?
Kubhomba kwakaita America yaitsvaga mabases kana kuti nzvimbo dzine maIranian instructors veIRG, nekuti Irani ine varairidzi vehondo kana kuti instructors ari mumabhesi ese akabhombwa iwayo.
Sekuona kwenyu Dr. Guni, kubhomba uku kuri kuitwa neAmerica kuchapera zvadini?
Tichaona kubhomba uku kuchiramba kuchienda mberi, uye tichaona America icharamba ichitsvaga ivo varairidzi ava ichita vekuvanhonga ichivauraya kuti itumirewo message kana kuti kupa mucherechedzo kuIran kuti musarambe muchiita zvekutsigira zvikwata zvinorwisana nemauto eAmerica ari munharaunda yeMiddle East, nekuti mukaramba muchidari so America iri kupa message yokuti ichapfurikidza kungobhomba kumabhesi uko kune varaidzi veIran kuzosvika yazobhomba imo muIran, machitoziva kuti America haisi kuda hondo neIran nokuti hondo iyoyo inozenge iri hondo yakareba zvikuru kwazvo.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaFrank Guni vange vari parunhare muHarare neStudio 7. Zvikwata zvina zvakambotora mukombe weAfrica Nations zvave kurwira zvakare kusimudza mukombe weAfrica Nations Cup kuIvory Coast. Zvikwata zvina zvinosanganisira zviviri zvekuchamhembe kweAfrica zvinoti DRC Congo neSouth Africa kuchitiwo Nigeria neIvory Coast. Mitambo yemasemifinal yose iriko nemusi wechitatu.
Mutambo uyu usange uri uri mangage chaiwo. South Africa so far matambura yaaita kusvika pari zvino yaratidza kuti iteam ine resilience, iteam ine determination kuwina. Kwaitawo Nigeria iri kutambawo zvakanaka. Saka top players anenge achitarisirwa kunge Nigeria kunge achamake a difference. Kuno vanonzi Asame weNigeria striker wavo anenge achiita chikutarisira kuti achakwanisa iri kuwana kukwanisa kugohwesa against Rowan Williams, uyo mukipa akakwanisa kusevha 4 mapenalties inove rekodi yaitwa nakipa kusevha 4 mapenalties ine shootout. Saka South Africa inenge ichitarisira Rowan Williams kuti akondinge mashura oro kugona kwake kubata kupreventa Nigeria from going through. Iyo Nigeriawo inenge ichikwanisa kuya yakatosunga kuitira kuti ikwanise kukundawo South Africa. Saka anenge ari mangange.
Kutochitarisa kuIvory Coast neDR Congo unozviona sei?
Uyo mutambo uyo uchange uchinakidza, but Ivory Coast yaprova kuti it can win against all adversity. Makada kuona last game yavo yavakatamba neMali vanga vachikora vakashota vaende vari 10, but vakamanaja kupinza Mali mu extra time ikatozorohwa last minute. Saka Ivory Coast ndikangoti matambira yakaita neMali zvakavusa confidence vaplayers kuti they can do it, and vagara vari anyway a host country, vagara vari mafavorites to win the trophy. Ndiri kuona Ivory Coast all the way ichikwanisa kurova DRC, even though DRC iri timu yatamba zvanakidza kutopinda masemifinal kwavaita vatoachivha something zvisanamboita before. Saka Ivory Coast ndiri kuifavor kuti ichahwina, but mutambo wandiri kutarisira tochanakidza.
Aiwa, tinotenda Brian. Muongorori wenhau dzemitambo Brian Msekiwa, mukuru wechikwata cheMDV Saints Football Club, ainge ari parunhare kuMaryland muno muAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vamwe vari kushanda nevaive mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa votanga kuita misangano nevanhu. Imwe nyanzvi yoshora hurumende nemabatiro airi kuita nyaya dzekushayikwa kwezvinhu muzvitoro. America yobhomba vanopfurikidza mwero muMiddle East. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.